Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti ichasunga mamwe makambani ari kupiwa basa nehurumende achiendesa mari pamukoto. Election Resource Center inoti chinokosha pakuva komishina weZimbabwe Electoral Commission kuita basa munhu asina kwaakarerekera pete zero rake. Boka rezvizvarwa zveZimbabwe vechidiki vari muchirongwa cheYali Nelson Mandela Washington Fellowship 2021 vakasvika muWashington DC nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rinoona nezvemari muzvinafundo mutulinwiwe nezuro vakazivisa kuti mamwe makambani ari kupiwa basa nehurumende ari kuendesa mari pamukoto. Nekudaro hurumende ichashandisa bazi reReserve Bank Financial Intelligence Unit kusunga vari kuita izvi. Mumashoko kuvatori venhau, vanwiwe vati mabhanga emakambani ari kuita izvi anonzi achavharwa kusvika nyaya dzavo dzapera kuferefetwa. Hurumende inonzi ichatora mari dzevanenge vabatwa nemhosva. Vanwiwe mumashoko aya vati hurumende yave kutanga kuongororawo zviri kuitwa nemakambani ainopa basa kuti ione kuti iri kuona chouviri here. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti zviri kuitwa nehurumende hazvishande sezvo zvose zviri kuitika zviri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Vakawanda havachadi kushandisa dhora remunyika zvopa kuti vaende kumusika wemukoto kunotsvaga mari yekunze. Mukuzeya nyaya yekushaya simba kwedhora iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro wesangano reCEO Roundtable vaOswell Bimna.
Blessing, mai vatsva musana, mwana atsva dumbu. Mari yedu yaakungokoromoka kunge matombo akungurutswa mugomo. Kwari zvino, nyango dai hurumende ikadini, vanhu vemabhizimisi vaakunetseka kuti vakwanise kutengesa zvinhu zvavo nemari yemuno.
Nechikonzero chei?
Nenyaya yekuti munhu wese ari kunge achiita basa nawo ari kuchaja nemaus dollars. Saka hazvina kwazvinotisvitsa kuti chandagadzira chotengeswa nemari yemuno, zvandiri kugadzirisa zviri kutengeswa nemari yekunze. Zvinhu zviri kunetsa. Kunyange iyo hurumende Blessing zvakawanda zvayaa kutengesa nemari yekunze. Ukatarisa mabazi akati wandei, maparastatals, mukatarisa malocal government institutions, marural councils, vese havakutengesa nemastenzi nemastenzi akutengeswa nemari yekunze. Saka zvinonetsa kuti hurumende igoramba ichichema kuti sei vemabhizimisi vari kutengesa nemaus dollars. Kuti tinge tichikwanisa kugadzira zvinhu izvi, hatina chimwe chatinokwanisa kuita kunze kwekuti tichitengese nemaus dollars.
Asika hurumende iri kuti iri kubatsira vemabhizimisi ava dzimwe nguva nemari yacho yekunze, dzimwe nguva nekubvisa mutero.
Ya, vangangodaro zvavo kuti izvo voti izvo zvamuri kugadzira zvinhu zvichitengesa nemaus dollars taakudini, taakubvisa marestrictions anga aripo pane mamwe maimported products. Hazvina kushata kana vaona zvizvo zvakakodzera ndizvozvo. Asi chandinoziva nechekuti nyika inonzi ine upfumi nekuti industry yemunyika imomo iri kushanda. Ende kushanda kweindustry ikoko zvikurova kuti kuronga mabasa. Kunofanira kunge kuri kuronga mabasa kwemakore akawanda kuitira kuti izvo makambani iwayo aite chinyi, aite mari yatinoti profit. Zvino kana asingakwanisi kuita izvozvo, zvinongonetsa.
Pano zoita matambudziko akaita sei?
Nyika inongoshaya mabasa, nyika inongoshaya zvekudini, zvekudya, zvekushandisa, nyika inongodini, inongotadza kuita mari, nokuti izvo nyika inenge yakuita basa rekuti every corner, chero pawasvika parikuwakwa, parikuitwa filling station, parikuwakwa, parikuitwa supermarket. Nyika inofanira kunge iine maindustry anogadzira zvinhu, ndokuti tinge tiri vanhu vanozikamwawo nekuita chinhu munyika dzose dzatinoshanda nadzo.
Sachigaro vesangano CEO Round Table vaOswald Ina vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center rinoti harisvi kuti makomishina matsva eZimbabwe Electoral Commission akatoreswa mhiko zvondirapera angatadza basa ravo pamusoro pezero ravo. Makomishina akatoreswa mhiko yebasa ravo svondo rakapera ndeve chidiki kana vachienzaniswa neavo vavari kutsiva. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti makomishina aya vanogona kutadza kumisa mauto mukupindira munyaya dzezvesarudzo. Asi vanoona nezvokufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti hapana chingavatadzisa basa vachiti chinodiwa zvikuru ndechekuti vasave nedivi ravakarerekera. Ngati nzwei hurukuro yataita nava Bobos Bunu.
Panyaya yemakomishina matsva akatora mhiko musoro rapfuura, chatinotenda chatinotanga kutarisa ndechekuti tinotanga kutarisa kuti zvakaitwa zviri pamutemo here, pachitevedzerwa zvisungo zviri mubumbiro remutemo kana mutemo wesarudzo. Tinoona kuti tanga vane matemo nguva yavo yakanga yakwanawo, vakanga vasefa matemo avanotarisirwa. Sakurevawo kuti vari kuuya vachitarisirwa kuita basa ravo vachinopinda zviri pamutemo pasina zvipingaidzo. Chatingatarisa kuti tigotaura nezvacho ndechekuti tinenge tichitarisira kuti makomishinas matsva anouya aya vange vachishanda basa ravo nemazvo sezviga zvinopiwa nebumbiro remutemo, vachitevedzera mitemo yenyika, tichitevedzera zviga zvinotevedzerwa kunyanya pakunge vari vanhu vagona kurerekera kune zvematongerwo enyika, zvinhu zvisingatenderwe kana kuti vange vari vanhu vanenge vari mucivil service vari kuseva, vanofanira kunge vachienda vachinorisaina ikoko. I think vanopiwa mazuva anosvika 30. Saka zvinhu zvatinenge tichitarisira kumacommissioners aya. Asi tinoona zvekare kuti pane kutaura kwakaitika mushure mekunge vanhu vazhinji vatsvakurudzawo kuti vaone kuti makomishinas ava ndivanani. Saka tinozoona kuti ndiwo nyaya huru yazenge ichinyanya kutenderera. Haringazovetambudziko kana vanhu vakakwanisa kuita basa ravo vachitarisa basa ravapiwa, vasazodzokera zvekare kuti aiwa kumuri ndinobva kumuri iki kana kumapato ezvematongerwo enyika ndakambeke ndiri kupi. Vakakwanisa kuita basa iroro zvakamira sekudaro panenge pasina dambudziko. Asi kana vakazodzokera kunotarisa kuti ndinobva kubato ripi kana kuti vabereki vangu vanobva kupi kana kuti mukoma wangu anobva kupi, ipapo tinobva taona tichanoita dambudziko kumberi kwatiri kuenda musarudzo.
Iyo zvekuvo yakataurawo zvekare kuti vanhu vanokwanisa kuenda kunotarisa kana mazita avo arimo mubaro ekuvhota. Kana takatarisa kunetseka kwakaita zeki kuti vanhu vanyore sekuvhota, munoona sokuti iyi exercise yavari kutaura ichabudirira here? Munoona sokuti pasina vanhu vakawanda vachakwanisa kunotarisa mazita avo?
Tinoona patori nedambudziko vazhinji zvavo vanhu vanga vanyoresa nechekare, vanga vakanyoresa mugore ra2017 2018. Saka tinoti ndopakanyoresa vazhinji varimo mugwaro revafoti. Asi chatiri kutoona ndechekuti wandu hwevanhu vari kubuda vachinotarisa mazita avo ushoma. Nhasi tasvika Hague Park tichitarisa kuti vakavhura nezuro, tanga tichitarisira kuti nhasi pagona kunge paine uwandu hwakatiwo. Asi zuva ranhasi tatoona kuti panga paine vanhu vashoma shoma, ndofunga panguva yatasvika kunguva dzemangwanani yekumatenda panga paiva vanhu vaviri vanga vabvapo tikasvika zvika Harare South tikaona three centers ari kuHarare South panga kusina kumbopinda vanhu vazhinji vanga pfuure 10 macenters matatu atanga ataona atambotumira vanhu kuti vambonodongorera vachiona zvakamira sei saka nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana dzatakanga tichiona nezuro pavakanga vachivhura nokuti takabatati vanhu vatitanda navo vaende vanotanga kutiwo vanhu vekutanga kunopinda saka unobva waona kuti iwewe zvinobva zvatipa pichi yekuti vanhu havasi kunyanya kubuda neuwandu hwavo ingava rimwe redambudziko ingava information yatingati education kana kuti kudzidzisa vanhu kuti zvakakosherei kuti vanotarisa masitavo inogona kunge isina kuitwa nemazvo inogona kunge isina kunyatsosvika kuvanhu vese saka ndo rinogona kuve rimwe redambudziko zvekare vangasangana naro tichizotarisa are mamiriro akaita kana events zveupfumi hwenyika nemamiriro akaita nyika vanhu vanogona kunge vachimhanyisana nedzimwe nhau dzekuti vawane raramo uchiona kuti nyaya dzekunotarisa magwaro dzinogona kunge dzisina kukosha of course dzakakosha asi kungoti vanhu vanenge vakutarisa kuti mangwana makuseni mwana anofanira kuti adye saka ndombomhanyira izvi here kana kuti ndomhanyira kuti mwana awane kuti ange asitya saka ndo nyaya dzinogona kuti hamhinga idzo dzatikasangana nadzo panyaya yekuinspekta gwaro revafutiri
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muelection resource center vasolomon bobus bunu vari parunhare kuHarare nestudio 7 Boka revechidiki rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali Nelson Mandela Washington Fellowship chegore ra2021 icho chakatadza kuuya kuzoitira chirongwa ichi muAmerica nekuda kwedenda reCOVID-19 chakapiwa mukana hwekuzopedzisa zvidzidzo zvavo kuno kwemasvondo matanhatu kutanga nhasi. Zimbabwe ine vechidiki 13 muchirongwa ichi kusanganisira meya weguta rekariba vaRalph Nyasha Maonei nemukuru wekambani yeSouthern Incineration Services vaTerence Mate uye mutefenyuro wenhau wenhefenyuro yeZim FM muzvare Martha Mamombe. Vechidiki vave kusimukira munyaya dzezvematongerwo enyika munyika. Semuenzaniso vaMaonei ndivo vanogona kunge vari meya mudiki pane vese muZimbabwe. Munhoroondo yerwendo rwavo muchirongwa cheYali vanoti mwoyo wavo uri pakudzokera kumusha kunosimudzira guta rekariba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Kuri nani asi tuda kuti zvinge zvichinaka asi kuti zvinge zvichinaka vanhu vari kutarisira kuti taitagona kuti taimprova otavandudza magarao maringe nekuwana maservices kwatinonga kwatakavavimbisa kuti zvinofanira kunge zviripo nenyaya yekuti ucharangarira kuti kariba inzvimbo yatinonorarama stereki nenyaya dzekushanyirwa nedzimwe nyika yatinoti tourism zvinhu zvakanokanganisika munguva yecovid iko zvino ikonomi yedu yanga yakati bererei zvazvisaka kuti vanhu vazhinji vanetsekane kurarama vanetsekane uyezve kunge vachikwanisa kuti vaunze even mari yavanofanira kuunza kukanzo inova responsibility yavo inozotibatsira kuti tikwanise kuvapawo maservisi so zvinhu hazvina kunyatso kumira zvakanaka zvinobatanawo nekushata kwemamiriro ezvinhu munyika maringe nezveupfumi pamwe chete nezvematongerwo enyika yachona zvisina kumira zvakanaka zvinonotakanganisawo isu ivheni sekaguta kadiki so ndomamiriro atingati akaita zvinhu kariba
zvababata apo totarisawo kuti zvamuri kutarisira kukohwa muchirongwa chamauya nacho kuno kuamerica izvi ndezvipi muchidimi
uno mukana wekuti tikwanise kuti tiyanani nevamwe vakawanda chekutanga vemuafrica medu sekuziva kwenyu panapa pane nyika dzinodarika 40 dzabva muregion yatingati yo subsaharan africa tinouya tinge tiri muno muguta guru rewashington dc so vanhu ava vanhu vasiri ngori vanhu vanje vanhu vadiki asi vari kuita zvinhu zvikuru munyika dzavo dzakasiyana siyana. Vari mumatongerwo enyika, vari mukugadzira upfumi, vari mukushanda mupublic service nenzira dzakasiyana siyana, asi vachishanda vachiita zvinhu zvikuru. So chekutanga kusangana navo tichiita yatinoti kupanana mazano panzvimbo dzakasiyana siyana. Chechipiri kuyanana nevari muguta reWashington DC sekuziva kwamunoita. Tine zvizhinji zvokudzidza kutanga sei panyaya dzematongerwo enyika kunopa mukana kuna vose achingati dhemokrasi. Chechipiri kuumbwa kwoupfumi kunobatsira kuti vanhu vave nemaoposhiniti akafanana yatingati iyo kuwanwa kwemikana yakafanana nyaya dzedu dzeshona idzi. Asi chechitatu chatinotarisira kunge tichidzidza hurongwa uyu hune yatingatiyo pachirungu curriculum yakaisvonaka ine zvinhu zvakawanda wanda, but zvese zvine chinonodzokera pakuda kunoumba mutungamiri anoshanda navanhu kana chichiti anoshanda navanhu tichitaura mutungamiri asingasarudzi anova an inclusive leader. Kungange kuri kune zvemabhizimusi, kungange kuri kune zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana siyana. Ndo nheyo dzeyatingati curriculum yebasa iri ratakaunganira muguta reWashington DC.
Ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti mashoko enyu kumhuri yenyu yasara kuZimbabwe ndeyekuti kudii, movavimbisawo zvipi?
Tinotarisira kuti patinodzoka kumusha tinenge tawedzerawo mashamwari yedu. Guta redu rekariba iguta riri munguva yekukura, uye zvaukuri usingaonewo kuti vamwe vakakura sei, haukuri usina madzishamwari. Zvinonzi nechishona zvamunoona usawira munokunda ukama. So kuwana masawira kwatichaita sameya kuwanirwa masawira kunoita kuneta guta redu. Tine nzvimbo dzakawanda dzatoda kuti dziti adresi dzinoda yatingati foreign investment. So ndo nyaya dzatinenge tichitarisira kuti tichidzoka kumusha August achitanga zvinhu izvozvo zvinenge zviine rungwara, tichiumba ukama ihwoyo kuti kusvikira tichinowana patinosvika kukuwa vision yedu yatakazvipa sevana vekariba kuti mugore ra2030 tofanira kuchiva city, tichibva pakuva municipality, city iri yesmart city yakakomberedzwa nevanhu vane pundutso yatingati thriving local community.
Avo vange vari mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheyali vari meya weguta rekariba vaRalph Nyasha Maonei vari muWashington DC vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pevafundisi vekereke yeRoma vakanyora gwaro kuvatendi kana kuti pastoral letter vachiti zvinonetsa muZimbabwe kusanganisa zveupfumi hwenyika nezvematongero enyika zvinogona kupedzwa kana pakava nekutaurirana nevanhu vose munyika. Gwaro iri rinoshora urombo huri munyika uye rayambira kuti panogona kuva nemhirizhonga munyika pamusoro pesarudzo dzakatarisana nenyika. Newsday rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupomera mhosva masangano akazvimirira vachiti masangano awa ari kushandiswa nedzimwe nyika kuti vaMnangagwa vabviswe pachigaro. Vachinyora muSunday Mail nemusi weSvondo, vaMnangagwa vakatsoropodza masangano akazvimirira uye vachirumbidza bhiri ravo rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. MuNewsday makare, chipatara cheUnited Bulawayo Hospital chino zivisa kuti chambo mira kuvhiya vanhu kana kuti kuita maoperation sezvo vasisina mushonga unoshandiswa pavanhu kuti varambe vakarara pavanenge vachivhiyiwa. NewZimbabwe.com rinoti Magistrate Ngoni Nduna vabvuma kusuduruka pakutongwa kwenyaya yavajob sikala vachiti zviri munyaya iyi zvinofanirwa kunzwikwa neumwe mutongi mune rimwe dare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vabati veStudio 7 tinoda kutenda nenyaya dzamunotipa. Ndinowa tafadza ungwade yachiti bato rake haridi mhiririzhonga, asi mhiririzhonga yakatekeshera inozikamwa kuti inobva kubato rake reZANU-PF. Hakunazve rimwe bato rine mbiri yevhaiorensi kusara kwebato iro reZANU-PF. 2008 vanhu vakarohwa zvichitungamirirwa nemasoja nemayouth ezanupf. Iye zvino masabhuku kumwe nezuko kwavakadamwa naKembo Mahadhi vakati ndzimundoudza vanhu venyu vativhotere mukaita zvokutamba todliwa. Mamwe masabhuku acho akatobva akatobudisa maziso kupomera vanhu kuva nhengo dzeCCC. Ivo vanhu vacho vasinei nezvemusangano, vachingoziva pavanovhotera chete musi wacho kana wasvika. Saka hatizivi kuti vhaiorensi yaanotaura achiramba nezvevhaiorensi iyo, tafadzwa mugwadi kuti unoreva kuti isu vana vezimbabwe hatizivi here. Tinonyatsoziva kuti kana kuri kumwe nezi pasabhuofisi pane shuru apo Meja Moyo, Kenel Hungwe nevamwe maofisasi vainziwa naNdlovu vakanga vachizvambaradza vanhu ipapo, zvinozikamwa nevanhu vose. Saka hatizivi kuti chaanoda kuramba kuti ZANU-PF ine vhaiorensi unoramba kuti kudii, achiti kwai ZANU-PF ibato redevelopment. Development yacho iri papi yaanotaura nezvayo, inozikamwa naiye isingaonekwi nesi datenda.
Makadii makadii vana mukoma jonga vana tanonoka horange, tinokutendai nenyuzi dzamunotipa dzakanaka, tinokutendai. Naida kutaura nyaya mugwadi uyo, mugwadi mugwadi mungovhunza wenyu mugwadi, noda kukuti iye ndiye unokarira kudavira nyaya dzisiri dzake. Tinotenda kune vose vambopindura pane nyaya yamugwadi. Mugwadi unobva agadheni bhoyi zvake, unongori gadheni bhoyi zvake. Adi zvinhu zvaanotaura so zvinosembura mugwadi. Mugwadi zvinhu zvaanotaura unoita sokuti haoni kuti nyika yarereka, unozviregerera mugwadi. Hatidi kana kumbomuhwa achitaura mugwadi, zvinhu zvaanotaura hazvina kana zero nayanga. Asada kutidherera mugwadi, tazodzikama tazogumbuka mwana.
Hatanoita nemupanga dzezano idziki, nekuti ndandakateerera Studio 7 yaZuro Manheru ndichinzwa munangagwa vachinzi vari kupa mhosva kuau kuunion watwati kuti nei vachipindira zvematongero enyika yemuZimbabwe. Ndokuratidza chidofu kwaari kuita munangagwa. Kana zvanetsa au ndobasa raro yekupindira, kana zvinhu zvarema vari kubatsira nyika kana zvarema, asi iye anotaura kuti ye havadi kuti apindire.
ZANU-PF ndiri kuona kuita sekuti izvozvi zvikwafume zviya zvokuzwi unity indoriyo ZANU-PF, pamwe pacho parikuzwi PF. But nhaurwa huru iripo inhaurwa yekuti yeplani kuti uyo achadi kubve pachigaro, anodo kuguta. Saka uri udo udzvanyirirawo uyu chivengwa, ndiyo saka paita madivizhoni yakadaro. Nokuti paya paya pakaitwa kuru paya hapazi kumboitwa zvese izvi zvima kuti chichi. But nhasi ngenyaya yekuti wanakirwa ngeshuka wakudo kunhya ega, wado kurambirapo. Saka iye iplani dzagara dziriwo dzekuti munhu kana aona kuti apa panogutisa kana kuti pari kunhyisisa, achadi kubve pachigaro ba. Saka iyi iplani yekudo kuminura uyu kuti asafa akasvike pakuita president, yekutsvikirira umweni wake. Ndo saka paita madivizhoni ekuti unity apa pari kuzwi ZANU-PF, zvoite kunga zvinhu zvakapatsanura hazvina kupatsanurana asi kuti iplani yekuti uyu asaende pachigaro uyu aramba aripo ndiyo nyaya yacho ed aramba ari pamberi pake
vahwandei mamuka sei nevamwe vese vamunoshanda navo ikoko isicho ine hangu ndiri kuda kutaura nezve panyaya inotaurwa nevanozviti vaponyatavo avo kana vachitaura kuti mapurisa ari kuita basa rawo raari kuita nderipiro rainonyanya kushamisira ravari kuita basavo hapana basa svinu ravari kuitawo babavo vari kutaura kuti mapurisa ari kuita basa ravo rokurambidza vanhu vari kuda kutaridzira kuti zvinhu zvatiri kuitirwa nehurumende hazvisirizvo ivo ndo zvavari kuti hanzi ndo zvacho zvakatonaka ende mukada kuzvitarisa kuti mapurisa achowayo ari kuswera achidzingirira nevanhu vatori vamwe vevamwe vacho vari kutoita zvokuda kutaridzira kuti zvinhu hazvisi kufamba wee mupurisa haana kana chaainacho mumbozvitarisisa izvozvo vanongoshandiswa zvavo asi ivo pachavo havana chavainacho vanhu ava kuda kuti titaure chokwadi havana kana chavainacho chavo chavari kuita kushandiswa chaiko chaiko pasina kana benefit havana kana chinhu vana kutoshandiswa kwavari kuita pachinhambo chokuti vataridzirevo navo ivo vari kutosvika pakutomukira kumukira kuseni kunoita zvinhu zvisina musoro ivo vari kutorwirwawo naivo kuti zvinhu zvivanakire handioni mapurisa kuti emuno muzimbabwe ane pfungwa dzakati kweseremi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Dr. Anthony Fauci vanoti vachaenda pamujandigere panopera utongi hwekutanga hwemutungamiri weamerica vajoe biden Dr. Fauci avo vari chipangamazano chavabiden munyaya dzezveutano vave nemakore makumi masere nerimwe uye vatungamira bazi renational institute of allergy and infectious diseases kwemakore mazhinji Dr. Fauci vakashanda mukurwisa zvirwere zvakaita seHIV AIDS necovid-19 vanotarisirwa kuenda pamutandigere mugore ra2024
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook peji yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inoti ichasunga mamwe makambani ari kupiwa basa nehurumende achiendesa mari pamukoto election resource center inoti chinokosha pakuva komishina wezimbabwe electoral commission kuita basa munhu asina kwaakarerekera kwete zero rake boka rezvizvarwa zvezimbabwe vechidiki vari muchirongwa cheyali Nelson Mandela Washington Fellowship 2021 vakasvika muWashington DC nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumaoko ejaya guru Chris Gande